manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvikare maneru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 1/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nzvimbo dzakawanda dzinosara dzakachena nhasi muchirongwa cheNational Clean Up Campaign icho chapindwawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vanhu vafa mushure mokurohwa nemapurisa nemasoja unosvika pavanhu gumi nevashanu zvichitevera kushaya kwemumwe murume kuparire Nyatwa Hospital nhasi.
Muchisina kuremekedzwa kwemitemo muZimbabwe, tedzero dzanyanya kutyorwa zvinotyisa panguva diki diki zvichibva pakuti zveupfumi hazvisi kuvandudzika, hazvisi kumuka zvakanaka, vanhu vari kutambudzika.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzeupfumi dzinoti kusaremekedzwa kwemitemo uori uye kutadza kufambiswa kwemari dzenyika nemazvo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzera kuti Zimbabwe ipinde parumananzombe pairi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nzvimbo dzakawanda dzasara dzakachena nhasi mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, makurukota avo, nhengo dzeparamende nevamabhizimisi vabatana neveruzhinji mukuchenesa nzvimbo dzavanoshandira nekugara pasi pechirongwa cheNational Clean Up Campaign icho chakaparurwa mwedzi mitatu yapfuura. Godwin Mangwizha anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vapfumira kuchipatara cheParirenyatwa nemakurukota avo vakabatsira kutsvaira nzvimbo dzine tsvina pachipatara ichi. Vachitaura vapedza kuchenesa pachipatara ichi. VaMnangagwa vati chirongwa ichi chiri kufarirwa uye chakanaka chose sezvo chichiita kuti vanhu vave neutano hwakanaka. Vati vakaparura zuva iri senzira yekuyeuchidza vanhu kuti ndizvo zvavanofanira kugara vachiita zuva nezuva.
Kufunga kwangu ndokokuti tikangova nemweya iwoyu tese uye kana tichita utano muzvimbo dzatigere, mweya yesvina, mweya yekuvengana mukati medu inoita mishoma, nokuti kuchena kunoita kuti mweya wako udini uchene.
VaMnangagwa vatiwo vanhu vanofanira kusiyana nemweya wokurasa marara pese pese uye vanofanira kudzidza kubva kunyika dzakaita seRwanda uko kusabvumidzwe vanhu kupfurira dzimba neuswa kana kufamba vanhu vasina kupfeka shangu.
Saka huwani munhu muRwanda anofamba netsoka unosungwa, unosungirwa kufamba wakapfeka shangu, hamhero tichasvika ikoko here? Zvinhu zvakanaka futi izvozvo izvo.
Gurukota rezvemutambo Muzvare Kesti Coventry nevashandi vemubazi ravo vatanga kutsvaira muna Simon Muzenda Street vakazopedzisera muAfrica Unity Square umo vatsvaira pamwe nevashandi veMikus Hotel neTM Supermarket. Vatiwo veruzhinji vashamisika kuvaona vari mumugwagwa vachitsvaira uye vanhu vanofanira kugara vachichenesa nzvimbo dzavanogara. Vashandi vekambani yeZimbabwe Newspapers vapindawo mumigwagwa yakapoteredza muzinda wekambani iyi uye kambani iyi yakatengawo mabhini ikaisa mumigwagwa iyi kuitira kuti vanhu varasire marara. Mutauriri weZimpapers Muzvare Beatrice Tono dzaivaudza Studio 7 kuti tsvina yanyanya munharaunda yavanoshandira ndosaka vaona zvakakodzera kubatana nehurumende mukuchenesa guta nenyika.
Semabhizinesi tingoona zvichikodzera kuti isusu tionawo zvatingaite kuti tigadzirise nekuchengetedza chinharaunda dzedu. Ndofunga takatozviona isusu kuti tikasabatana nehurumende, tikasabatana nema kanzuru azvisi kunyatsochengeteka zvinhu zvacho tikatarisa makore apfuura uchatsa kudzarara nezvaranga rakaita tichikura nezvaraita iye zvinezvi kutaridzika kwacho kwasiyana ndosaka isusi taona zvakakodzera kuti sevanhu vari kushandira pakati kati peguta raHarare timbotenderera muguta rino raHarare racho tichiita se tichirasa tichinhonga marara tichitsvaira
vatiwo vashandi vekambani kumahofisi ayo ari mumatunhu ese munyika vapindawo muchirongwa chenational clean up campaign nhasi meya veHarare vaHebert Gomba makanzura eguta nevashandi vekanzuro vatsvairawo nekunhonga marara mumisha yakasiyana-siyana muHarare vachitaura nestudio 7 mushure mekutsvaira marara nevashandi veOK Machipisa panzvimbo yemabhizimisi yemachipisa muHighfields vagomba vati vafara nekubuda kwaita vanhu nhasi vachiti guta ratombochenawo nhasi vati kunyange hazvo basa rekuchenesa guta richida kuti vanhu vaite mushandira pamwe kanzuro yavo iri kuedza pese painogona napo kuitira kuti guta rigare rakachena
dambudziko rechina rakakura asiwo mainterventions ari kuitwa nekanzuro akakurawo zvakare munonzwisisa kuti town clerk neni takaenda kunoita meeting naresident governor tikakurukura nyaya yekubatsirwa kuti tinge tichiwana foreign currency yekutenga maassets akawanda ekugadzirisa problem yetsvina iyi saka izvozvo tiri mushishi yekuti tiunze dzimwe dzemota nezvimwe zvatingashandisa zvekuti tinge tichigadzirisa nekuti dambudziko iri rinofanirwa kurwiswa pamunhu pamba pamakambani munyika kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka
vamunangagwa vakaparura zuva iri iro rinocherechedzwa chishanu chekutanga mwedzi wega wega senzira yekuti vanhu vagare vakachenesa nzvimbo dzavanogara pamwe nekuti vave neutano hwakanaka ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti uwandu hwevanhu vashaya pachipomerwa mauto nemapurisa mhosva yekuvapfura kana kuvaita kashiramberi hwasvika pagumi nevashanu izvi zvinotevera kushaya nhasi mangwanani kwavanowa sahumbe avo vange vave nemakore makumi maviri nemapfumbamwe okuberekwa vanonzi vakarohwa zvakaipisisa nemauto paZimunya Township kuManicaland vakamboendeswa kumutare General Hospital vasati vaendeswa kubharire nyatwa uko vazvishaya vachida kugezwa itsvo dzakakuvara mushure mokurohwa kwavakaitwa mufi anonzi Asiya mudzimai nevana vaviri hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo vanzi vange vabuda muhofisi mavo nzvimbo zhinji dzinonzi dzaberekera ingwe sezvo mauto nemapurisa ari kupinda mudzimba dzevanhu achivazvindikita mushure mokuratidzira kwakasimba kwakaitwa nevanhu vachiti havasi kufara nekukwira kwemutenge wepetro nedhiziri Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe chiremba akabatsira vasahumbe uye ari nengo yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Milton Marowa kuti tinzwe zvaitika
tine hurombo zvikuru tane mumwe wepatient yanga tiri kubatsira anova iye anoti akarohwa nemasoja oro vanhu vanga vakapfeka uniform yemasoja musi wa22 kwamutare akarohwa iye nevamwe vanhu vaviri but iye ndiye akarohwa zvakaipisisa anga akadhimitwa kwamutare mazuva ese kubva musi wa22 kusvika nezuro but nenyaya yekurohwa kwanga akaita anga akakuvadzwa nyama zvakanyanyisa zvekuti zvakabva zvakanganisa even neitsvo dzake pane zvimwe zvinhu zvinoririswa nenyama dzinenge dzakakuvadzwa dzinopinda muropa dzozoenda kuitsvo dzinokanganisa itsvo saka itsvo dzake dzanga dzisashandi saka nezuro anga atransferwa kuti aende kuparire nyatswa kuti anoitwa inonzi dialysis yekusuka itsvo kuti dzikwanise kutanga kushanda zvakanaka but zvisinei unfortunately abva atisiya nhasi mangwanani maaround 5 AM kuparira nyatwa
saka tichitarisa kurwara kwaanga akuita uku nekurohwa kwaanga aitwa haana kunonoka here kuti aende kunoedza kugezwa itsvo idzi kana kuti paitwe dialysis
hatingati iye akanonoka nekuti aenda kuchipatara nguva iripo anga ari kuonekwa zvakanaka nemachiremba ekwamutare asi kurohwa kwaanga akaitwa nekuti dialysis haiitwe munhu itsvo dzisati dzafa tinozomira kuti kana tichinge dzazofa ndopano kwanisa kuitwa dialysis. Bati marowero anga akaitwa nekukwara kwanga akaita zvanga zvakati nyanyei. Saka even though machiremba nevamwewo vose vanoshanda muchipatara vakaedza zvavaikwanisa kuita, zvakanga zvisingakwanisiki nekuti urwere hwake hwanga hwakati nyanyei nenyaya yekuti anga akarohwa zvakanyanyisa.
Chiremba, pane zvamurikunzwawo, uwandu hwevanhu vashaya kusvika pari zvino hwasvika pavangani pane vari kupomera mapurisa nemauto mhosva yekuvarova?
Isu tiri kuziva vatikaverifya vanoti chaivo 15. Hatitozivawo kana mamwe maorganisation ane vamwe vatinoziva, asi boka redu tiri kuona vari 15.
Zvinosanganisa uyo ashaya here?
Tisanganisira ashaya nhasi.
Nengo ye Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Milton Marowa vachitaura na Blessing Zulu West Studio 7 vari parunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevana vadiki reZimbabwe National Council for the Welfare of Children rinoti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa vana vakasungwa panguva yekuratidzira kwakaitika masvondo maviri apfuura. Mukuru wesangano iri, Reverend Taylor Nyanete, vanoti vana makumi matatu nevatanhatu vari pasi pemakore gumi nemanomwe vari muusungwa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Vatiwo vana ava havafanirwi kubatwa sevanhu vakuru sezviri muchibvumirano chegwaro reUnited Nations.
Tirikuona kuti pavana vakasungwa vari kutanga pamakore 7 kusvika pamakore 17. Uye vana avo vakasungwa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Kusungwa kwavo, kubatwa kwavo ndokumwe kwatisina kufara nako, nekuti zvinovanwa kuitika ndezvekuti kana mwana asungwa hapana tsvaka vabereki vake. Wotaurwa kuti mwana apara mhosva, tiri kupai mwana mhosva dzoka naye pano.
Vanopomerwa mhosva dzechinyi?
Vana vaipomerwa mhosva dzekuba kuti vakatora zvinhu kubva mumashopu mwakaonekwa vachikanda matombo kudzimotokari. Saka izvozvo ndo zvainzi vana vatara mhosva.
Tiri kutaura pamusoro pevana vangani?
Vanosvika about 36 vana vakasungwa.
Vari kupi vana?
Vana ava vari munzvimbo dzakasiyana maguta. Kwakatorwa Bulawayo ndokunenge kuna mwana wakawanda wakasungwa. Vamwe zvii kuEpworth muno muHarare makawanikwa vana vanotsama kuchitungiza. Vakawanika zvevana vakasungwa nokutsama. Ndo nzvimbo dzakanyanya kutorwa nezvadzidzi pavana vakasungwa nekugwero.
Sangano renyu riri kuitei pamusoro penyaya iyi?
Tine vamwe vedu vanova mamembers vanoshanda nevana vane magweta. Saka ivavo ndo vari paground kana kuti ndo vari munzvimbo idzodzo vakaenda munzvimbo idzi kunoona mataromo kuti nyaya dzevana dziri kufambiswa sei. Vakaona kuti vana nenyaya dzevana dzisi kufambiswa pamutemo, nekuti kazhinji kana mwana apara mhosva kune system inonzi pre-trial diversion yekuti haatongwisi munhu wese unoenda mukoti ya magistrate.
Hurumende inotii nenyaya yekusungwa kwevana vadiki ava?
Vakabvuma kuti vakasunga vana uye vana vari kunzi vakaba. Isu chatongotaura ndechekuti mwana anogona kuba zvekuti habi, asi kubatwa kwake kana anzi ane mhosva kwakasiyana nekuvanhu vakuru. Ndokwatiri kukurudzira kuti hurumende ngaingotevedza izvozvo.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe National Council for the Welfare of Children, Reverend Taylor Nyanete, vachitaura vari parunare muHarare. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzehupfumi dzinoti kusaramikidzwa kwemitemo, uori uye kutadza kufambiswa kwemari dzenyika nemazvo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzera kuti Zimbabwe ipinde parumananzombe pairi. Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vanoti chikonzero chikuru chiri kukonzera matambudziko ari munyika kusaremekedzwa kwemitemo yenyika zvikuru nehurumende.
Muchipindo chingati isicho hamuchisina kuremekedzwa kwemitemo muZimbabwe, kodzero dzanyanya kutyorwa zvinotyisa panguva diki diki. Zvichibva pakuti zveupfumi hazvisi kuvandudzika, hazvisi kumuka zvakanaka, vanhu vari kutambudzika. Vachitambudzika kudaro pavanoti vataridzire panze pekuti hurumende ichungamidze mitemo, iri kubva yatungamidza futi nezvombo zvino. vaya ndotambudziko guru rinofanira kuti rionekwe nepasi rose nemasangano akazvimirira ekodzero hatinyarari kana vanhu vachikondwa.
Vamavhinga vanotiwo pasvika zvinhu muZimbabwe pave kuda kuti masangano akaita seUnited Nations achipindira muZimbabwe nekuti hurumende iripo haisi kuremekedza mitemo yenyika. Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vachitaura vakazvimirira vanoti utongi huripo hune udzvinyiriri neuori izvo zvinopa kuti nyika iende kumawere.
Chiripo ndechekuti nyika dzemavirira kunyanya-nyanya Britain vakanyanya kupembera pakange pabviswa vamugabe nekuti vakafungira kuti vamugabe ndo vakanga vachikanganisa utongi hwacho. Asi chavakanyanya kutadza kunzwisisa nesu takawandawo muZimbabwe ndechekuti system yacho midzi yacho yeudzinyiriri nekutadza utongi huri muhunhu hwezanupf.
Vangwenya vanotiwo utungamiri huripo hwatadza kuzadzisa zvawakavimbisa kuti huchaitira veruzhinji. Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano rePercicon Financial Services vaPersistence Gwanyanya vanoti hurumende ine uori uye haibati mari dzenyika zvakanaka.
Kushaiwa discipline kunyanya-nyanya pahurumende, kunyanya-nyanya takatarisa kushandiswa kwemari dzenyika. Tinoona kuti inyaya dzekuti hurumende yanga yakusagona kushandisa mari zvakanaka taakuprinda mari. Nokuti kana uri mudollarization haugone kungoprinda kamari. Dollarization chamboko chekuti uve nediscipline. Asiwo kanonzvenga dollarization neimwe nzira wotanga kuprinda matreasury bill, wotanga kunoita zvikwereti pabhanga guru rehurumende RBZ ndozvinotunzva matambudziko izvozvo. Saka discipline yakashayikwa iyo.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanotiwo sangano reSouthern African Development Community neAfrican Union anofanirwa kupindira muZimbabwe kuitira kuti abatsirewo kugadzirisa matambudziko ari munyika. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanotiwo zviri kuitika munyika zvave kuda kuti vekunze vapindire sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiipa muZimbabwe. Ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti nyika dzekunze zvikuru dzekumavira zuva ndidzo dziri kukonzera kusagadzikana munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika mumatare edzimhosva nhasi. Mukuru wevatongi vedare ramagistrate vaMishrod Guvamombe vamiswa zvekare pamberi pematare vachipomerwa mhosva yekuda kuvhirikidza matongerwo enyaya yavo. VaGuvamombe vakambosungwa vachipomerwa mhosva yekupa mukana wekumboshanda pamatare amagistrate vaSupermandu Wanzira navaSevia Kasukuhere. Vaviri ava vari kuita zvidzidzo zvemutemo paUniversity of Zimbabwe uye vanotarisirwa kumboshanda pamatare. Asi vachichusi vehurumende vanoti izvi hazvizaifanira kudaro nekuti vane mhosva dzeuori dzavari kupomerwa uye vaizogona kukanganisa kutongwa kwadzo. Gweta ravaGuvamombe vaJonathan Samkange vaudza Studio 7 kuti vange vakamirira mutongi kuti vaone kuti vapiwa here mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Vati vachuchusi vaviri kuti vaGuvamombe vakaudza mumwe magistrate aida kupa uchapupu kuva chekuva roverera kuti asiyane nazvo. Mune imwe nyaya, mutungamiri wekereke yeEnlightened Christian Gathering kana kuti ECG vaShepherd Mushiri nemudzimai Amai Mary Mushiri vasungwa nemapurisa ebazi reHawks kuRustenburg, Northwest muSouth Africa nhasi. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva dzeuori panyaya dzokuburitsa kwemari munyika zvisiri pamutemo kana kuti money laundering. Babu Shiri nemudzimai wavo vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare rePretoria Commercial Crime Court nemuvhuro. Babu Shiri chizvara chekuMalawi asi vaine kereke huru muSouth Africa. Kuona kwezvinhu munyika kuri kuita kuti vechidiki vakawanda vatadze kuenderera mberi nedzidzo uye avo vanenge vapedza dzidzo yavo vashaye mabasa sezvo maindustry akawanda asiri kushanda. Asi chimwe chikoro chichangovhurwa muBulawayo icho chinodzidzisa vanhu kutenga nekutengesa mari yekunze pamadande mutande kana kuti online foreign currency trading chave kuwanisa vamwe vechidiki chauviri. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Vatakudzwa Machemedze, murume wechidiki ane makore makumi maviri nemana ekuberekwa uye vari mugore rechina rezvidzidzo zveactuarial science paNational University of Science and Technology, NUST. Vama Chemedze ndemumwe wechikwata chevechidiki vane chitsama vakadzidzira kutenga kana kutengesa mari dzenyika dzakasiyana siyana dzepasi rose pamisika yemari idzi kuchishandiswa internet. Vanoti kubva zvavakatanga kuita izvi makore maviri apfuura vave kutokwanisa kuita mari inoita kuti vagone kuzvichengeta uye kubatsirawo vabereki vavo kunyange vachiri kuenda kuchikoro. Vamunashe Mazuva Nanga vane makore makumi maviri nerimwe uye vari kuita zvidzidzo zvechemical engineering paNUST pekare. Vamazuva Nanga vanoti vakatanga kuita chido nezvekutengesa mari yekunze apo vaitsvaga zvekuita mushure mekunge vapedza zvidzidzo zveA-level. Vanoti vakadzidziswa zveforex trading izvi pachikoro cheforex trading school muBulawayo uye kubvira pavakatanga kuita basa iri vave kukwanisa kuzvibhadharira mari yechikoro. Vakuda kwaShe Manzanga ndivo muridzi wechikoro cheforex trading school. Kunyange hazvo vakatanga kudzidzisa vanhu muna 2016 chikoro ichi chakaparurwa zviri pamutemo pakupera kwesvondo rapfuura. Vamanzanga avo vane makore makumi matatu nemana ekuberekwa vanoti vakaita rombo rakanaka rekuita mari vari mudiki mushure mekunge vaziva nezvekutenga nekutengesa mashaya emakambani anenge ari pastock exchange vakazozivawo zveforex trading. Vanoti vakavamba chikoro chavo senzira yekubatsira kuti vechidiki kunyanya vawane pundutso.
Ndanichi trader ndiri kumba nichita mari yangu ndikaona kuti hachini chito ndofanga kuendera mberi nacho. Kuenda mberi kwacho nacho ndakabva nda research ma international markets ndiparikaona kuti hazinge kune inonzi forex trading. Manje forex trading yakatokura because it's $7 trillion market. Every day kunotrade $7 trillion. And maZimbabwe zvituri matraders nakudhara. Waona zvatinoita tonotrade mari, tonzwisa mari. Ndiani mumwe muAfrica anoziva kuti nostro account chii? Ndiani muAfrica akambobata $50 kana $100 maZimbabwe?
Vamanzanga vanoti Zimbabwe iri kusarira kumashure panyaya yemitemo ine chekuita nekutengeswa kwemari yekunze paInternet. Nekudaro vanoti chimwe chinangwa chavo ndechekuti vapange hurumende mazano yekuti nyaya iyi yogadziriswa sei. Mutevedzeri wemukuru wesangano rakavambwa munguva pfupi yapfuura reforex trading association of Zimbabwe FOTRAS vaJohn Mutemasango vanoti sangano ravo rinoshanda pamwe nechikoro cheforex trading school uye chimwe chezvinangwa zvaro kutaurirana nehurumende kuti paine nemitemo yakafanira.
Chatakatarisira ndezvekuti tichange tichishanda navo vereserve bank neve ministry of finance so that togona kuya pamwe chete and tofoma mitemo inotarisana nezveonline forex trading.
Vamutemasango vanoti nhoroondo yeukoronyera hunoitwa nevamwe vanhu vachitorera vamwe veruzhinji nekuvanyepera kuti vanogona kusima mari yavo igowanda ndiyo yakavapa shungu dzekuti vatange sangano iri. Vachiti chimwe zvechinangwa chavo ndechekuedza kupa ruzivo kune veruzhinji kuti vasabirwe mari dzavo. Mumwe ari muchirongwa chekutengesa mari yekunze paInternet muzvare Immaculate Nyamazana vanoti kutengesa mari yekunze nenzira yavanoshandisa kunovawanisa mari inoita kuti vawane raramo, asi vanoyambira kuti kuita basa iri kunoda vanhu vanogona kuzvibata vasingati chavanenge vafunga nicho chavanobva vatoita ipapo. Mukuru webazi rinokurudzira kuti pfungwa dzevanhu dzishandurwe mukuunza zvinhu zvitsva zvinobatsira kusimudzira upenyu hwevanhu paMidland State University muzvare Patience Siwadi vanoti chikoro cheforex trading school muenzanzo wakanaka wepfungwa dzinogona kusimudzira upenyu hwevanhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chikwata cheFC Platinum chinofanira kutora mapwenzi ese matatu apo chiri kutamba nehoroya yekugini mangwana kunyange zvikaoma sei. Michael Kariati anotipanya iyi.
Chikwata chehoroya ndicho chinotarisirwa sechiri nyore kurova mugungano iri. Zvekuti FC Platinum inofarira kukunda Baba Field Stadium mangwana kuti irambe iri munzira yekusvika makota finali emakundano aya. Zvikwata zviviri izvi ndizvo zviri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina iri nepoindi imwe chete, zvekuti kukundwa kwePure Platinum Play kunovasiya vamira netambo uyezve pasi pasi mugungano rinosanganisirawo Orlando Pirates yekuSouth Africa neEsperance yekuTunisia, idzo dziri kutungamira dzakabatana pamapoints mana. Asi kukunda kweFC Platinum mangwana kunoisiya yaswedera pedyo pedyo nemaBuccaneers nemaBlood and Golds ayo ari kusanganawo mangwana zvekare muOrlando Stadium. Asi FC Platinum inofarira kugadzirisa zvakasimba matambiro ayo epamberi pegedhe apo Gift Mbweti, Mukokeli Dube na Ryan Sompavari vari kutambisa mikana yavari kuwana. Chikwata chemuZimbabwe ichi hasati chanwisa kana chibodzwa chimwe chete makundano aya mushure mekuita 0-0 neOrlando Pirates pamwe nekurohwa 2-0 neEsperance apo FC Platinum yakachanya kuTunis. Asi mumwe muteveri wenhabvu vaModekai Joaquinho vanoti izvi zviri kupera pahoroya vachiti chikwata chavo chiri kukunda vachitipawo zvibodzwa zvacho.
Isusu hatina kana chekutya kana chekumbofemeruka nekuti tinongoziva kuti katimu takakagadzirira 3-1 ende kachabva kaona kuti toenda papi tokatevera futi tokarova futi 3-1.
Mutsigiri weHarare City vaSimon Mukuradare vanoti vane chivimbo chakasimba kuti FC Platinum iri kufadza ruzhinji rweZimbabwe mangwana.
Kuna FC Platinum tichiwina 2-1. Masapota zedu yekuZimbabwe ngatibatanei titechi sapota timu yedu imwe chete zvekuti ndobva kwatimbosiyai go Platinum go.
Horoya yave nesvondo rese iri muZimbabwe ichigadzirira mutambo uyu uyezve yakasimuka kubva muHarare nezuro yakananga kuBulawayo. FC Platinum neAC Horoya vari kusangana zvekare svondo rinouya muConakry kuGini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuchorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nzvimbo dzakawanda dzinosara dzakachena nhasi muchirongwa cheNational Clean Up Campaign icho chapindwawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vanhu vafa mushure mokurohwa nemapurisa nemasoja hunosvika pavanhu gumi nevashanu zvichitevera kushaya kumumwe murume kuParenyatwa Hospital nhasi. Nyanzvi dzezvematongero enyika pamwe nenyaya dzeupfumi dzinoti kusaremekedzwa kwemutemo, uori uye kutadza kufambiswa kwemari dzenyika nemhasvo zvimwe zviri kukonzera kuti Zimbabwe ipinde parumana nzombo pairi. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 1, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje umongameli Emerson Mnangagwa umanyene lamalunga edalela eParliamente lawedalela khe labaphathe intambo ele cabinet labantu ukuthanyela lokudobha izibi eHarare phansi kohlelo lweNational Cleanup Campaign inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi kuzwekazi leAfrika lamhlazi imanyene ngokutshengisela isigodlweni zabameli beZimbabwe emazweni azo ngohlelo Woza Friday. Sileqembu eselikhathazile emhlubulweni wezansi emandebeleni ngemgido langomculo wesintu elibizwa ngokuthi Volamba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi kuzwekazi leAfrika namhla zimanyene ngokutshengisela izigodlweni zabameli beZimbabwe emazweni azo. Lokho kwenzakala ngesikhathi amazwe amaningi omhlaba esetshengise ukukhathazeka ngokwenzakala eZimbabwe kwezelungelo loluntu. Okuninga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uChris Gande.
Amazwe omhlaba abalisa eMelika, eleBhilitane lamanye ambalwa asetshengise ukukhathazeka ngocuku olwenziwe ngamabutho lamapholisa eZimbabwe kunsukwana ezisanda kwedlula. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweleMelika njengezinye lazo ezihlala kwamanye amazwe zifole esigodlweni sommeli weZimbabwe eWashington DC zitshengisela zikhonona ngokwenzakala kuzihlobo labangane ekhaya. Sixoxe lomunye wabaqoqa lokhu kutshengisela umnumzana Dan Moyo.
And then sasesibona ke uhulumende ebuya ngodlame abantu bashaywa namanje sizokuthola lokhu besashaywa lokhu bengenelwe ezindlini one by one sithi thina okunjalo kumele kustophe right now ngoba siyazi even ngeminyaka edlulileyo ngama-80s yi-same style abasenzayo esakhozela igukrawundi lapho okwabulawa khona izinkulungwane zabantu.
Kwele South Africa, ngaphandle kokutshengisela kwezizalwane zeZimbabwe, amabandla aphikisayo abalisa ele EFF lele DA asetshengise ukukhathazeka ngomumo weZimbabwe. Umkhokheli we-DA umnumzana Musi Maimane uthi uza kuya eZimbabwe ngeviki ezayo siyakhulumisana lomongameli Mnangagwa ngodaba lolu. Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi okungaba kusenzakala yikuthi amabandla eSouth Africa akhuluma ngalolu daba yikuthi lesi yisikhathi sokuheha amavoti njengoba izizalwane zeZimbabwe zikhona ezivotayo kwele South Africa.
EDA isile lapha kwinkantolo yomhlaba ukuthi iyofaka isicelo sokuthi ke kubhekisiswe kabusha ukuhlukunyezwa kwabantu lapha ezweni laseZimbabwe yinkantolo yomhlaba. Kuyinto engicabanga ukuthi kubantu baseZimbabwe ezoba yinto enhle ngoba sisodwa bebodwa abantu beZimbabwe kuncane abangakwenza ngaphandle kokuthi kube khona ukuncediswa ngamanye amazwe. Sizakhumbula futhi noma sibuyele emuva laphayana ngesikhathi sempi yenkululeko ukuthi amazwe njengayo nje iZimbabwe ilelwa inkululeko yayo azangilo iyodwa kodwa yathola ukuncediswa ukulekelelwa ngamazwe amanengi omhlaba. Nakho lokhu esikubona kumenyezwa kuhlongozwa i-EFF ne-DA ukuzama ukuthi babonise umhlaba ukuthi ezweni laseZimbabwe isimo kasisihle, isimo siyadinga ukuthi kake kungenelwe abantu beZimbabwe basizwe kuleli sisimo ababhekane naso.
Ngeviki edluleyo ibandla elibusayo kwele South Africa LANC lithumele iqula eZimbabwe ukuzokhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Isiphathamandla sebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena uthi akukazwakali ukuthi kuyini kahle kahle okukhulunyiweyo lenjongo yalomhlangano.
Kodwa ngokwazi kwethu iSouth Africa izama ukuthi incedise ibizela seZimbabwe ukuthi yakhe umnotho waseZimbabwe, kodwa usakhulunyiswana ukuthi yindlela abanjelabani angasetshenziswa ukuthi umnotho waseZimbabwe wakhiwe. Ngoba kule zinto ezihluphayo okhathesi eZimbabwe ngendaba yelokho esibiza sithi currency question, imali esiyisebenzisayo, kube sosiba futhi lokutoti kumbe ukuqhela okwenzakala e-reserve bank, kube sosiba futhi lokuthi ilizwe lesi sokuyilizwe lamasot thina lokuthi abantu babokhiwe abaholi abasebenzi. Thina sithi konke lokho kuvusa umnotho angekwenzakale nxa zona lezi zinto zingazange ziqondise. Okokuqala kuyikuthi abaholi bezisebenzi kumele baphume emadele nabantu ababothiweyo. Okwesibili, kumele kulungise indaba othiwa yi-currency question, ngoba i-bond note ayisiyo mali elingana le-US dollar, kumele lokho kulungise. Okwesithathu, kumele kulungise ubugebengu obenzakala e-reserve bank. Kanti okwesine, kumele ilizwe likhululeke abantu bakwazi ukuthi nxa befuna ukuze i-Protocol of Freedom of Association bakwenze lokho. Yikho lokho sibonza ukuthi-ke kungaba-ke lokumncedisa ukuthi kuvuse umnotho welizwe lakini.
Kwele Bhilitane, idale lephalamende lalelo lizwe lixoxisane ngodaba lweZimbabwe kuyona le iviki kunkulumo kade ikhokhelwa ngunkosikazi Kate Hoy. Lunga wonke awedale avumelane ukuthi kumele uhulumende weZimbabwe alungisise umumo wezombusazwe. EleZimbabwe ebelidinga ukubuyela kumanyano weCommonwealth alisoze lenelise ngenxa yokwenzakala elizweni. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umanyano wenhlanganiso ezimela amalungelo ezisebenzi eBotswana eBotswana Federation of Trade Unions lamhla ufolile utshengisela ukhuthaza uhulumende ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe lapho okubikwa kubulawe abekade betshengisela phezu kodaba lokuqonga kwintengo yamafutha ezimota kumaviki edluleyo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Gwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yeBotswana Federation of Trade Unions, EBFTU, bafole betshengisela emgwaqweni yeGaborone lamhla ekuseni ngaphambi kokuba bethule ugwalo lwezikhalazo zabo emofisini womphathintambo wezobudlelwano beBotswana lamanye amazwe womhlaba. Phezu kodaba lokuhlukunyezwa kwabeZimbabwe abatshengisele ngenyanga edluleyo, emavikini asanda kudlula kwabulawa abantu kukanti abanye basala belimele ngesikhathi kutshengiselwa phezu kokuqonga kwentengo yamafutha ezimota kanye lokubhidlika komumo womnotho jikelele. Abe-BFTU bathi bakhathazekile ngokwenzakala eZimbabwe, ngakho bacela uhulumende wabo ukuthi angenele ukuze kube lokuhamba kuhle njengomakhelwane. Unobhala jikelele wenhlanganiso le uMnumzana Thusang Butale uthi babone kufanele ukuthi banikeze uhulumende wabo incwadi yesikhalazo ngeZimbabwe ukuthi ayinikeza umongameli Emmerson Mnangagwa.
We are routing it through our government so that government of Botswana can know.
Thumelela incwadi ngesandla sikahulumende wethu ukuze akwazi ukuthi njenge-BFTU asithakazeleli ukwenzakala eZimbabwe. Sijwayele ukuhambisa lezi ncwadi ze-petition mathupha kuhulumende weZimbabwe, kodwa khathesi sisebenzise uhulumende wethu ukuze sithole impendulo.
Okade
emele umphathintambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe uMnumzana Huitsimang onguye owamukele ugwalo lwezikhalazo olubhekiswe umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthi bazalunisela phambili ugwalo lolu luyefika kunkokheli yeZimbabwe.
The petition
as you rightly explained your position.
Hayi silutholile ugwalo njalo ngiyathembisa ukuthi saludlulisela phambili kumphathi ntambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe njalo lokuthi luzafika kunkokheli yeZimbabwe siyethembisa kulokho
that it shall also be channeled to its intended destination.
Owe Zimbabwe ophatheke kulokhu kutshengisela umnumzana Andreas Sibanda uthi kuyinto enhle ukubona ukuthi izalwane zeZimbabwe zilosekelo emazweni afana leBotswana, South Africa kanye leNigeria lapho inhlanganiso zezisebenzi ezitshengisele ziveza insolo yazo ngokwenzakala eZimbabwe.
Kuyasikhuthaza ukubona amanye amazwe esola ukwenzakala eZimbabwe. Lokho kutshengisa ukuthi hayi asisodwa esimweni lesi esifibi kusho ukuthi labo abanye bayazikhumbula.
Ugwalo olulotshelwe umnanga kwam abe-BFTU bathi inkokheli yenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions egoqela umongameli wayo umnumzana Peter Mutasa kanye lolumpala jikelele umnumzana Japhet Moyo kumele bakhululwe. Ngingumartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Indawo eziningi zedolobho leHarare zisele zihlanzekile namhlanje ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa emanyene lamalunga edale lePhalamende lawedale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet labantu jikelele lokuthanyela bemanyene bathanyela badobha izibi endaweni lezi phansi kohlelo alusungule kunyanga ezintathu ezedluleyo olo National Cleanup Campaign. UProphetess Jeremiah usethulela lolu daba. Umnangagwa uvukele esibhedlela separirenyathwa eHarare lamalunga akhe awe cabinet yakhe baqalela khona lapho besiya kwezinye indawo zaleli dolobho. Ekhuluma ngemva kokugqiba umsebenzi wanamhlanje, umnangagwa uthe lolu hlelo lukhanya luthakazelelwa ngabaningi njengoba lukhuthazwa kulondolozwa kwempilakahle lenhlalakahle. Uqhubeke ethi wasungula lolu hlelo ngunyanga ezintathu ezedluleyo ngenhloso yokukhumbuza abantu ukuthi bahlale lokulondoloza indawo abakizo zihlanzekile.
Kufunda kwangu ndokokuthi tikangova nemoya iwoyu tese uye kana tichita utano muzimbo dzatigere mweya yesvina mweya yekuvengana mukati medu inoita mishoma nokuti kuchena kunoita kuti mweya wako udini uchene asi kana usina kunyanya kuchena nepaunogara pasina kunyanya kuchena pane svina ligioni anofarira kusvika ipapo. Saka kudzinga ligioni hatigare takachenesa nzvimbo dzatinoshanda nekwatinodini kwatinorara kwatinogara migwagwa iyi. Ehe, tiri kuti simurayiro ukanda marara usimbiswe tisangori patofamba tichikanda marara patofamba tichikanda marara.
Umnangagwa uphinde wathi abantu kumele bachiyane lomkhuba wokulahlela izibi ndawana yonke njalo bafunde isibonelo sokwenzakala kwamanye amazwe yafana labo Rwanda lapho kungavunyelwa ukuthi abantu bafulele izindlu ngotshani kumbe uhamba ngenyawo umuntu engagqokanga izihlangu. Umphathi ntambo wezemidlalo uNkosazana Kesi Coventry kanye lezisebenzi zogatsha lwakhe baqalele kumgwaqo uSimon Mzinda Street baphetha sebese Africa Unity Square. Lapho ke abacine bemanyana lezisebenzi zesitolo se-TM Supermarket leze weteleni ye-Mikkels Hotel. UKestrilaye uveze injabulo enkulu ngosekelo aluthole lapho ikhokhela izisebenzi zogatsha lwakhe kuhlelo lwalamhlanje. Abanye abenelise ukuphatheka kuhlelo lwalamhlanje bagoqela izisebenzi zenkampani yezindaba yeZimbabwe Newspapers, umeya wedolobho leHarare umnumzana Herbert Gomba omanyane lamakhansela akhe lezisebenzi zonke zikamunicipala, izisebenzi zezitolo ze-OK ezisedolobheni lonke laseHarare kanye lasemzini ehlala abanengi enjenge-Highfields. Umnangagwa usungule lolu hlelo kunyanga ezintathu ezedluleyo olwe-National Cleanup Campaign oluhlose ukukhuthaza amadolobho elizweni lonke londolozwa ehlanzekile abantu balondoloza njalo impilakahle lenhlalakahle enhle luqhutshwa ngolwesihlanu lwakuqala lwenyanga zonke. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC nginguPraxedes Jeremiah. uyalandela uhlelo lwe live talk lamhlanje lapho esabe sikhangela inhlupho zokubotshwa kwabantu ngemva kodlakela oluqhamuke ekutshengiseleni ngokungayi abantu bengayi emsebenzini khona kwenzakale emavikini amabili edluleyo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ingcwethi zokulungisa imithi yokuvikela imikhuhlane zele Ohio kwele Melika zithi sezilungise umuthi wokuvikela umkhuhlane wokopha we-Ebola esibhedlela sabantwana ese-Cincinnati Children's Hospital zikhokhelwa ngu-Dr. Paul Spearman. Lo muthi usuhle waqala ukusetshenziswa kwele South Sudan lapho okwesatshelwa ukuthi umkhuhlane we-Ebola ungachapha umngcele uvela kumakhelwane i-DRC. Emzameni yokuthola amavoti uhulumende webandla le-Hindu Nationalist kwele India libike ngokwabela amabhiliyoni amadola kubalimi bamapulazi amancane. Umphathintambo wezemali uPiyush Goyal uthi abalimi bamapulazi amancane abangaba izigidi ezilikhulu lamachumi amabili balakho ukuthola amadola phose alikhulu ngomnyaka. Iningi lisola amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa athi kwakufanele amasosha lamapholisa engenele elondoloze ukuthula njalo evikele impahla kulandela ukutshengisela kwabantu kumaviki amabili edluleyo lapho okwabulawa kwachaywa njalo kwabotshwa abanye ikakhulu emadolobheni eHarare lakobulawayo. Ukungxoxo asanda kuyiqhuba lentatheli izindaba, umongameli Mnangagwa uphikise amazwi kamkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa athi wamthumela incwadi ezinhlanu ezokuthi bekhulumisane ngendlela yokulondoloza ukuthula esithi katholanga ngitsho leyodwa. Uthe kalandaba lalabo abathi uMnumzana Robert Mugabe wayengumongameli ongcono kulaye esithi kutshengisa ukuthi kule nkululeko elizweni yokuthi abantu bazikhethele abafuna abe yinkokheli. Uthe labo ababona engani ulwisana lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga bazikhohlisa ngoba bona bavele bayizwana ukusukela besempini. Uthi njalo wahleka ngenyanga edluleyo ephakathi kohambo lwakhe esizwa omunye esithi uzavinjelwa ukungena ekhaya ngoba befuna ukumhluthunela umbuso. Uphinde wasola elemelika esithi akufanelanga limchothoze ngoba alinanze amalungelo oluntu kodwa lingenela endabeni zakwamanye amazwe nxa kukhona elingakuthola kuwo. Asizweni abalaleli be-Studio 7 esixoxe labo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela bona ebulenjini be-Facebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Ngubaba uMncube Mziki ngiseBotswana. Sesikhuluma iqiniso, vele kade kungafanelanga babotshwe. Abantu labana batshengisile besola isimo esenzakalayo. Sesikhuluma iqiniso, vele yona umbuso osukhona eZimbabwe asombuso weqiniso. Kwaphuma abasotsha kukhamera mhla ka-1 Agasti bedukula abantu. Live bullets, lama-bullets bewadobha amanyabela phansi abantu bewatshengisa kukhamera. I-government yathi akuzange kube lo muntu owadutshulwayo. Kuthe kathe sebekhuluma bathi ama-uniform e-army atshontshwe ngabantu. Batshontshe i-uniform ye-army, batshontshe izikhali ze-army, batshontshe imota ze-army, bazashintsha be-helicopter.
Uthi kwakulungile ukuthi ibutho lingenele, abantu basebesenza ubudlwangudlwangu kakhulu. Kwakuvikelwa impahla zabanye abantu. Labo ukuthi
ngiyaphazamisa iqiniso abazange bazikele impahla ngoba ngikhuluma namhlanje kulamapholisa amabili abotshiweyo eNtumbane entshontshezwa nalezo zinto ukuthi bezilutha ngabantu. So uMongameli Mnangagwa akazange avume lutho, waforma i-5 brigade yena ngokwakhe yayabulala amantu eMathebeleland wa-addressa i-meeting mhla ka-5 March 1983 esiwali eLupane eqedile lapho kwafa abantu uqedile lapho wakulandi bonke lokho. Sizamthemba njani umuntu onjalo?
Silomunye njalo umlaleli ecingweni.
Ngikhuluma lo Nqabe Nyanda Mkhonto Khumana. Bengizathanda nje ukuqala nazelela ukuthi uMnumzane Robert Gabriel Mugabe wakhishwa libutho. Kusitsho khona ukuthi ilizwe lalizabuswa libutho. Mnangagwa naye ulomqondo wokuba libutho la trainelwa ukubulala. Ibutho alitrainelwanga ukunegotiate. Abakwazi ukuthi nxa isimo sesifika lapho singathi sinzima khona kumele kuhlale phansi kube lengxoxo phambi kokuba kukhishwe ivoto bese kuyadeclare into kuthiwa i-state of emergency. So into kuthiwa yi-military junta state. Ubudlwangudlwangu bonke lobu obukhona namhlanje obuqhubekayo kudlwengulwa omama, kubulawa obaba, kusenziwani, nxa sebefike kuleyo nombolo abayifunayo abantu okumele babulawe, mhlawumbe yabantu okumele basuswe endimeni yezepolitiki, baza kuma. Okwamanje ayikho into engamiza ngaphandle kokuthi mhlawumbe nxa kungangenela amazwe anjengabo-America nabo-Britain. Kodwa-ke xa sikhangela into kuthiwa yi-international law, ithi yona alikho ilizwe ele jurisdiction over another. So
yes, lo mnumzana Sikhumbuzo Moyo ecingweni.
Hayi, amabutho asezilobho azange vela alondoloze ukuthula. Ibutho lithukele ebantwini abangahlomanga, abangaphethe lutho, amasivilini, umuntu owachitha igazi legugurawundi. So kulokho okuyinto kwakhona kuyahambelela kulokho ekwenze siya phambili.
Uphikile ukuthi kulokudonselana phakathi kwakhe nomnumzana Chiwenga, uyakholwa amazwana?
Yena ngokwakhe umnangagwaba lokudonselana noChiwenga. UChiwenga nguye owahamba phambili ekukhupheni ikhehla leli mgaba. Japhi ubambile kuphela umuntu obusalelani ilizwe noChiwenga.
Asithatheni umlaleli wethu wokugcina.
Sikhuluma bemnelisomlawuli, sikhuluma yethu South Africa. Izinto ngeke zingalunga uma kungatshintshwanga le government ekhona. Ingenele izama ukuyingenele emfikelani ngoba indlela amasosha athanga khona abantu kinga kakhulu ngofikela kakhulu lapho ekhaya.
Labo ngabalaleli beStudio 7 esikhulume labo kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni esilethulela lona ebulenjini beFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqu ele-FC Platinum uNorman Mapheza uthi iqembu lakhe kumele linqobe ele-Horoya AC nakwele Gini ukuze liqhubeke lilokhu lilethuba elokudlulela esigabeni esilandelayo somncintiswano wamazwe awezwekazi le-Africa we-Total CAF Champions League. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lesePlatinum lizemukela ileHoroya Athletic Club bakusasa enkundleni eBarber Fields kobulawayo emdlalweni wesithathu wesibaya sikaGroup B. Omabili lawa maqembu alo mklomelo wodwa ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emibili kumidlalo yezibaya, okudale ukuba umqeqeshi weqembu leFCPlatinum uNorman Mapheza athi akula mehluko omkhulu phakathi kwamaqembu omabili.
Sisesimeni esifanayo leqembu leHoroya, kodwa thina siyabe sidlala singekhaya, njalo nxa sifuna ukuthuthukisa amathuba ethu okudlulela phambili kulomncintiswano kuzamele sinqobe. Imidlalo efana lalo iya ngokuthi abadlali baqine kanganani emqondweni yabo, yikho kusemandleni abo amajaha ukuba bebophe ziqine sithole impumela ethokozisayo.
Iqembu leSPlatinum lomhlomelo wodwa ngemva kokuba libe ngejikelo bhanqa 0-0 leqembu leOrlando Pirates elaseSouth Africa emdlalweni walo wokuqala, ikanti emdlalweni walo wesibili linqotshwe ngethuka kanyange le-Esperance laseTunisia. Ngakwelinye icele iqembu leHoroya lona lilomhlomelo wodwa eliwuthole lize libe ngejikelo bhanqa 1-1 lele-Esperance ngosuku lwakuqala lwemidlalo yezibaya, ikanti emdlalweni walo welesibili litshaywe nge-3-0 leOrlando Pirates. Lokhu kutsho ukuba iqembu leOrlando Pirates lele-Esperance lemiklomelo emine iqembu ngalinye, kusithi le-Pirates lihlezi esiqongweni sengalane kaGroup B ngoba lingakahlohlwa. Umdlalo ozakuba phakathi kweqembu leFCPlatinum leHoroya AC uzadlalwa ngehola lesithathu emini, kube sekusithi ebusuku ngehola letholubamu nomunye iqembu leOrlando Pirates alizanqikelana leli-Esperance enkundleni ye-Orlando Stadium kwele-South Africa. Inkundla ye-Barber Fields yayigcwele phamu mhla iqembu leFCPlatinum lidlala lele-Orlando Pirates, njalo abalandeli abaningi babesekela iqembu le-South Africa. Kodwa lesi simo sikhangelelwe ukuntshintsha, labalandeli besekele iqembu lasekhaya, loba nje kungakhangelelwanga ukuba inkundla igcwale. Amaqembu lawa azadibana kulimpela viki azaphinda idibane njalo mhla zili-12 kuyona le nyanga kanhlolanja, lapho iqembu leHoroya Athletic Club lizemukela khona ele-FCPlatinum kuthi ele-Orlando Pirates lizavakatshela ele-Esperance khona le kule-Tunisia. Amaqembu azaqeda imidlalo yezibaya esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiyo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nguJoseph Njanji.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday.
Ukuhlela was a Friday kuliviki sileqembu eselikhathazile emhlobulweni wezansi emandebeleni eGwanda ngemgito langemculo wesintu elibizwa ngokuthi Volamba. Asizweni bexoxa lo Ezra Chisasanda we Studio 7.
Awandanga ukuthola abaculi bemgido yesintu becula behlanganisa leziginci njalo begida ingoma zendulo kodwa leli qembu lebolamba selibuya ngonyawo olutsha.
Iminigama ngumayibonge Dlodlo, abaningi bambiza ngodilo, umholi weqembu othiwa Bulamba Performing Arts. Iqembu leli laqalwa ngo-2009, izinto zaba nzima. 2010 sangathi siyehlukana. 2014 sahlala phansi sabuyela sabumba kuthi amakhasethu sabe sesiqalisa kutsha futhi ke lapho sasesiqhubeka ke up to manje. So iqembu selilikhulu eselilabantu asebefika 20.
Bagida imgido eminingi ningi etshiyeneyo etholakala kusiko lwasemadawunde.
Thina imidanso esijule kuyo kakhulu imidanso yesisuthu esibirwa esiTswana kahle kahle ebalisa iphathisi, itsutsube kanye lesitapa. Siyagida, siyahlabela, siyarekoda imusic yethu. Then ikhona nje ama contemporary dances esiwenzayo lawo esibiza sithi ngamariaria.
Yilo ke uhlelo Woza Woza Friday. Leqembu lebolamba elijabuka eGwanda lona linamadlalaje athize.
I-album yethu yokuqala siyirekode ngo-2017 okuthiwa Khuba, elama-tracks angu-6 yokuqala athiwa Lumelang ekhuluma nje ngemhlobo yabantu abatholakala eZimbabwe esibingelela. Esibili kuthiwa Khuba, yiyo i-title album song yakhona engumdlalo wesisuthu. S3 yangkhona sikhuluma ngokucela izulu kubhapula. S4 uHosimare sikhukhumeza uchief wethu uChief Mate uHosimare.
Umnandi umculo wenu. Bakhona abalaleli abafuna ukuthenga phela umculo Dlodlo.
Okwamanje ingoma zethu zisatholakala zingama hard copies, zitholakala kumayibongwe ku 0777 399 214 kumbe ku 0718 75 1239. Then ku Facebook ithi Bulamba Performing Arts, ivele ile logo nje elihle. So sisalungisa nje ukuthi sisifake kuma downloads kuwo wonke nje ama platforms, sizabe sesitholakala maduzane. Siyabonga, silithanda lonke.
Besikuhlelo Hoza Friday, leqembu eligida libuye licule njalo lipheke ingoma zesintu lihlanganisa leziginci kube mnandi. Imolamba Performing Arts. Libe lempela sonto elijukela. Igama lami ngu Ezra Chisasanda.
Sibonge uEzra obexoxa leqembu lebolamba eleGwanda. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.